zvame zvakanaka chose mabanks nhasi vari kukora kuti mari dzavo kubva kureserve bank using CIT vehicles dzavo, cash in transit vehicles dzavo, kuti mari yavo yoende kumacash depots emacommercial banks. From my cash deposit, they need to go from my branches and network yao yese throughout the country. So I announced it, as more of a day, you could give my banks order for the Reserve Bank for them onward transmission and onward distribution when they come out and network yao. And I think it's from Zakanak.
Saka inga tarsu wakunga, very shinji wako yuana rini kuma banka kwao.
I'm going to fly to my banks, I'm not saying, I'm for one, I don't know. Kuti vanhu vasina vasa kuona naye nhasi minzi yaenda nekumakizipo kwavo mangwana mwana mbauyona mangwana mara iyoga yawanda mabanks but otherwise those ones who came akuseni afa kuwana naye iwo zvinezvi.
Iyi mari yakawanda zvakadii yatarisirwa kupinda mumaketi nhasi?
Takati tikuse mari one gradual basis kuite kuti nichafamba zvakanaka. Saka takatizvo yaiva june yaya tisaita over 6 months. Saka makadivhaida iyoyo 1 billion divided by 6 months. So unotora kuti pei yakati wandei mwedzi. Saka if you just pay by yourself unobva waona kuti ingaite mari yakawanda sei pa gradual basis as you said. Mari yayo haimbi iti one time kuti kuti yes one time. Saka tichiona kuti demand yakamira one. Tomezva kuti oh demand yemasalaries. Like for example, masalaries ane more demand than non-salaries.
Banga rakazivisa kuti kune kuine mari mbiri ma$2 coins ne$5 yebepa. Ndeipi yatanga kupinda musika nhasi?
Nhasi katanga ma$2 macoin nema$2 epepa. Kune mari nhatu kazvanasi. Kune $2 yecoin ne$2 yepepa yakaye green ne$5 yepink. Saka yatanga nhasi mabanks aikoreta ma$2 coin awo nema $2 au nema $5 emabonus.
Munotarisira kuti zvingarerusa dambudziko zvakadii tiona kuti nyika yanga nenguva ichinetseka nyaya dzemari?
Yeshuwa papa nenyota yemari nyota iyoyoyo inoperawo over period of time. Zvonga tichingoita gradual finishing chichienda nenyota iyoyo chinoita handicho kuti mari inofanira kuita circulation. Mari iri mureserve bank inofanira kumashops mashops ogobhenga mari yacho kuti mariri iite circulation. Saka tokurudzira kuti kune vanhu vanga vabhenga mari yavo kumashops, mashops obhengwa mari yavo kuti mari isangoita one way from the reserve bank, my banks are out. Reserve bank, banks are out. Ndipo vati akabva kumareserve bank toexchange electronic money mabanks withdraw from the accounts, mabanks variyatora maclients avo, maclients avo tenga zvinhu mashop, mashop obhenga. Ndo basa remari to the world. Saka iti tinokurudzira kuti vanhu vabatsirikane nekubhengawo mari yavo zviite revolving, iite continuous process yemari muzimbabwe.